Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anasi uri musi wechitatu Gunyana 28, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti, yezu noye zviri muchirongwa chanhasi.
Ma Americans, wachida kuriana nesu, wachida kushanda pamwe chete nesu, kunzvimbo dzakasiyana siyana dzoupfumi nezvimwe zvakadaro, tinongoshanda navo. Ma Russians, kana wachidawo kuriana nesu sezvavagara vachiita, tinongoramba tichishanda navo.
Mutauriri wedare reparamende va Jacob Mudenda nechikwata chavo voshanyira Russia vachiti Zimbabwe inoitsigira pakurwisa Ukraine.
Zvavari kutaura vanhu vari kupfigira Russia vari kubvumirana nenyaya yekuti United Nations Charter haina zvainobatsira. But hazvitikatyamadzi nokuti nyaya dzerolessness nyaya dzomufindo.
Asi vamwe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe hazvina nematuro ose. Magwaro ekuti ndivanani varidzi vemakambani eBlindnut Investment Private Limited neMeat and Computers ari kupomerwa mhosva yekuda kuita uori pakutengesera dare reparamende malaptops nemacomputers oshaikwa kuDeeds Office kunochengetwa magaro emakambani ose. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende va Jacob Sikala, nemumiriri wechitungwiza North va Godfrey Sitole vokumbira dare kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachitiwo vachuchisi havasi kuvapa magwaro ekuti vakwanise kuzvidzivirira. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende va Jacob Mudenda vari kuRussia uko vakataura pamberi pedare reparamende renyika iyi kana kuti State Duma. Bepanaure Herald richiti vamudenda vakati Zimbabwe iri kutsigira danho reRussia rekupamba Ukraine vachiti nyika dzemugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO ndidzo dzakatanga musindo nekuda kuisa mauto munyika dzakapoteredza Russia dzaive pasi pemubatanidzwa weSoviet Union isati yaparara muna 1991. Mashoko ava mudenda anoteverawo mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail mwedzi wakadarika yekuti Zimbabwe inotsigira Russia muhondo iyi. KuUnited Nations, Zimbabwe yakarambawo kuvhota ichishora danho reRussia ichiratidza kuitsigira. Izvi zviri kuuya apo America yakatemera vaMnangagwa nevamwe vavo zvirango iri kukurudzira Security Council yeUnited Nations kuti itore danho rekuti Russia nekuita sarudzo yereferendum iri kushorwa pasi rose nechinangwa chekuda kupamba mamwe matunhu eUkraine. Ko danho reZimbabwe iri harizokanganisi here zvairi kuda zvekuti zvirango zvakatemerwa vakuru ava zvibviswe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Kama zvavanze Zimbabwe neRussia wakadzika ine nhoroondo yakakura namakore namakore kubva panguva yataizvirwira kusununguka. Russia kunyange mumatambudziko atiinawo nhasi ese angava ekonomi angava epolitics namasanctions Russia haina kumbotisiya inomira nesu pamadambudziko mazhinji chivavariya kuti isu titadzamirirwa kana kubatirwa nedzimwe nyika dzine dziti dzina masimba makuru.
Asi vamwe kavari kuti pari zvino kutsigira Russia kunogona kupawo kuti ukama hweZimbabwe nenyika dzakaita seAmerica huti netsei. panyaya yehondo pakati pe Ukraine ne Russia iyi
ndingazivi kuti zvinenge zvichibva papi America kana kuti vanhu vanotaura izvozvo vari kutire America iri kuhondo ne Russia tinofunga kuti hondo iri pakati pe Ukraine ne Russia saka vari kuAmerica ava handifungi kuti vangabatikana nekuti isu seZimbabwe kubva kumutungamiriri wedu wenyika unoti iye haana waanoti murengi haana waasingawiriani naye uri kuti Zimbabwe haina wainoti ndiye murengi wayo saka maamericans vachida kuwirirana nesu vachida kushanda pamwe chete nesu kunzvimbo dzakasiyana siyana dzoupfumi nezvimwe zvakadaro tinongoshanda navo maRussians kana vachidawo kuwirirana nesu sezvavagara vachiita tinongoramba tichishanda navo saka unozoti kuwirirana kwedu neRussia kwopinda muhondo yeUkraine neRussia hakurenge kuti vanhu vachindotsvakawo zvokuserekwa gudo kana zvenzeve dzapfuro isu zvatinoziva nezvekuti nyika neimwe neimwe ine zvinoinyuya patingati paforeign policy yari yeuwirirana nevainoda kuwirirana naye saka isusu tinowirirana neRussia hatina kuwirirana nayo nekuti iye haiwirirani neAmerica
asi kavamwe vari kuti mukatsigira Russia zvinenge zvichirevawo kuti hapacharemekedzwe chitsidzo cheUnited Nations kana kuti United Nations Charter inoti hapana imwe nyika inofanira kutora matunhu eimwe nyika yakazvimirira sezvinonzi zviri kuitwa kune mamwe matunhu eUkraine neRussia
isusu tichiinda kana kuti vamiriri vedu vaenda kuRussia vanavamuzenda havana kuendako kunotaura nezvoro hondo iri pakati peRussia neUkraine uye kuti zviri kutorwa sei nzvimbo dzacho Russia neUkraine inyika dzisiyoyo dzaimbova nyika imwe chete saka vana vanyamunhu vatinofunga nekugara kwenguva vachagadzirisana ivo pachavo saka isi hazvidi kupindira munyaya dzedzimwe nyika Zimbabwe munoziva imi kuti tine polisi yedu yokuti hatiiti zvekungopindira munyaya dzavamwe dzatisinei nadzo isi tinotongotsvaka kusimbiridza uchamwari hwatiinahwo neRussia hwatagara tiinahwo kuti iye inotitsigira pazvizhinji inoitawo mabhizimisi munyika medu inoshuvirawo kuti isu tinge takasununguka kuita zvatingasaridza kuatao saka kuti tindi nekuti ivo vane nyaya dzavo neUkraine kana kuti navaamericans kana nani umwe wavaisingawirirani nayo izvozvo vachapedzerana ivavo isu tinowirirana neinotiremekedza
vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Zimbabwe inotsigira Russia nomutoo upi muhondo yeUkraine neRussia. Maonero angu ndeekuti vari kutadza kunzwisisa bopoto kana kutaungirana kuri kuitika pakati peRussia neUkraine. Kana Zimbabwe izvezvizvi ikanzi yainvhetwa neSouth Africa ichitorerwa lendi yayo vanhu vayo vachipondwa vanoona sekuti zvino zvinenge zvakakodzera here kuti imwe nyika ipambewe zvavari kutaura vanhu vari kutsigira Russia vari kubvumirana nenyaya yekuti United Nations Charter haina zvainobatsira but hazvitikatyamadzi nekuti nyaya dzerolessness nyaya dzomusindo nyaya dzokupongwa kwevanhu maextrajudicial killings ndomapolisi dzezano
ko zvairi kuitika iyo NATO ndo yakapa kuti Russia irwise Ukraine vachiti NATO iri kudyidzana munyaya dzezvechiuto nenyika dzakatenderedza Russia
nyika dzega dzega dzine kodzero ka sovereign nations kuti dzinodyidzana nani kwati hatidyidzani nani asi chiri pachena ndechekuti vakuti munozva vati varaane makore mangwani vachitsonga havaiti mutongi wejekerere vari kufunga hold empire yesoviet union yakatowa isingachadzoki saka vanofunga kuti kupamba nyika dzakaita sana Ukraine zvichadzosera old empire yesoviet union yakatokolapsa yakainda haidzoki mukatarira munyika mavo izvizvi vanhu vari kubuda munyaya yekolapsi yekuti vanhu vandorwa hondo isina maturo vachirwisana nevanhu vakatenderedzana navo nemanebha avo zvavari kuita imomo hazvina kana musoro ende nyika kana dzisinei nezvinhu zvakaita seizvozvo seZimbabwe yaikurudzirwa tingonyarara nokuti zvainotaura hazvina zvazvinobetsera inotokanganisa kugadzikana kweupfumi hwenyika nekuti dzimwe nyika dzainoita nadzo business hadzibvumirani nezvikitwa navaputin murussia.
Ko izvo zviri kuitwa nezimbabwe zvinosiyawo ukama hwezimbabwe neamerica huri papi, nekuti takaona vamunangagwa vachiti kuunited nations vanodyidzana nemunhu wese vari kuda kuti zvirango zvibviswe.
Aya, zvinoratidza kuti foreign policy yenyika haina kumira zvakanaka, havana pavakamira. Asi isu tinoziva kuti marelations nezimbabwe nenyika dzakaita sezizi dzakafanana naamerica nabritain kana maeuropean countries anobatsira kuti ikonomi yenyika ifambe zvakanaka. Anobatsira futi nyaya dzaigari kutaura dzemasanctions kuti abviswe. Saka nauko vachiti vanoda kuti masanctions abviswe, uku vachindoita vachitamba nemadictator nemharapatetete nemhondi dzakafanana naputin, hamene kuti metodi yaanenge achisenda kunyika dzaanoda kuti dzivisa masanctions ndiyo kuti kudii.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Magwaro ekuti ndivanani varidzi vemakambani eBlindnet Investments Private Limited neMid End Computers ari kupomerwa mhosva yekuda kuita uori pakutengesera dare reparamende malaptops nemacomputers oshaikwa kuDeeds Office kunochengetwa magaro emakambani ose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Studio 7 haina kwanisa kuona kuti makambani aya ndeanani, sezvo mafaira emakambani aya ashaikwa kunonyoreswa makambani kuDeeds Companies and Intellectual Property Office. Mumwe mushandi kumahofisi aya ati mafaira aya anogona kunge ari mune imwe hofisi, uye ati tidzoke zvekare svondo rinouya. Zvichakadai, komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic account yatanga kuongorora kuti zvakafamba sei kuti paramende ipe makambani bhizimisi iri. Komiti iyi yakatanga kubvunzurudza mabharani weparamende vaKenneth Chokuda nevamwe vashandi vakuru muparamende pamusangano wakakandiranwa makobvu nematete pakati pevashandi veparamende nenhengo dzekomiti iyi. Sachigaro wekomiti vaBrian Dube vati vane chekuita nenyaya iyi vachakokwa.
Izvozvo chikuita mainterrogation parliament 2019 ne-2020 audit nezvemakombyuta, saka hatigoni kudanira vanhu for all departments.
Izvi zvatsinirwawo neimwe nhengo yekomiti vaedwin Mushoriwa, avo vaudza Studio 7 kuti komiti yavo iri kuda gwara rakatorwa nevakuru veparamende kusvika pakupa basa makambani aya. Vamushoriwa vati pakuita izvi vachakokawo makambani ese akanyorera kuparamende achidawo basa iri.
Uye zvakare tisadeedza even makambani kwete akangopiwa makontrakt, vachatodeedza nemamakambani akanga achiti anokwanisawo kuti adi asupply makombyuta. Then also tichada kuti tidoedze veministry of finance nebazi repras kuti vauye vatipewo mboo ndokuti komiti ikwanise kuti ibudise gwaro rakanaka kuti zvinhu zvakafamba sei zvisere.
Mukuru wesangano rinorwisa uori munyika reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neparamende nekomiti yepublic accounts zvakanaka chose pakurwisa uori, asi vakati komiti iyi inoda kutsigirwa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC nemapurisa.
Zvakanaka kutenderera kana bazi reparamende richinge raita basa raro, asi tinoti isusu vanenge vasati vapedza sehurumende, nekuti kune veZimbabwe Anti-Corruption Commission neNational Prosecuting Authority nevezitarapi vanokwanisa kuzotora nyaya idzodzo vachiendesa kumberi. Saka tinoti ruzha rinobva kuparamende maringe nekusashandiswa kwemari zvakanaka rwakanaka zvikuru, asi tinokurudzira imama mapazi kuti vaite basa ravo kunyaya idzi.
Vanoongorora nyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havana tariro yekuti masangano aya achatsigira basa riri kuitwa nekomiti yepublic accounts.
Saka ini nhangu kuti kunana ZAC nana polisi nekumwe kwese kuti tingave newo netariro kuti kunobuda zvakawanda nezvataona zvecatch and release zviri kuitika izvi, pasina watazomboona akatongwa nyaya yake yakapera akapuwa mhosva akaonekwa nemhosva akavharirwawo akapiwa makarenda ake kana 10 years kana 15 years ye corruption aiwa tariro handina.
Asi mutauri weZack vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti vane chibvumirano chekuchidzana neparamende zvekuti vanokwanisa kuwana umbowo wavanenge vachida kuparamende pabasa ravo. Asi vativo ivo vanoita ongoro dzavo vega, uyewo kana paramende ikaparamhosva vanoiferefetawo.
Tiri vanhu vanogona kugoverana information inotibatsira pabasa redu, but hazvireve kuti kana takasainirana memorandum of understanding zvinoreva kuti vatakasainirana navo kana vachinge vapara mhosva hazvireve kuti hativa investigate yayo.
Zack yakatotanga kuongorora mapazi akawanda ehurumende pamwe neparamende nekutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro. Laptop imwe chete yaive nemitengo zviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumatanhatu nemana emadhora ekuAmerica, kwozotiwo kombiyuta imwe ine mutengo wezviuru zvitatu zvemadhora nemakumanomwe nematanhatu. Committee yePublic Accounts yatiwo ichakoka makambani maviri aya nemamwe akanyimwa basa iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nemumiririri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole vokumbira dare kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, vachitiwo vachuchisi havasi kuvapa magwaro ekuti vakwanise kuzvidzivirira. Rutendo Mapimidze anoti panyaya iyi.
Gweta revavira vamai Beatrice Mutetswa vaudza Studio 7 kuti nhasi vaisa zvakare chimwe chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba. Vavira ava vava nezvikumbiro zvakawanda zvakarambwa kudare remagistrate pamwe nekudare rehigh court zvekuti vatongwe vachibva kumba. Kuburikidza negweta ravo, vavira ava vaisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba zvakare vachiti havasati vapiwa mapepa ese anodiwa kuti vagadzirire kutongwa kwavo. Vakatiwo pane tsamba yenyunyuto yakasainwa nevanhu vakawanda munyika vari kuti vapiwe mukana wokutongwa vachibva kumba. Tsamba yenyunyuto iyi kana kuti petition yakanyorwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika, uye inonzi yava nemasignature anoda kusvika zviuru makumi mashanu. Amai Mutetswa vati vari kutarisira kupiwa mutongo musi wa
mutongi musi wa 5 Gumiguru vachange vachitipa mutongo wavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti havaoni vavira vachipiwa mutongo wavanotarisira vachiti yava nyaya yezvematongerwo enyika.
Ukaona marambiro vanga vachinda kudare vachingodzokera kudare vachidzokera kudare vachikumbira kutongwa vachibva kumba vachingora vachirambirwa, handionisa kuti pane zvinongati zvachinja semaanoyandiri kuzviita pazviri izvozvi. Zvanga zvingoripo bhuba vakanyimwa chibatiso toona sekundo zvingoripo nanhasi. Nyaya yekuti vanhu vanga vachikumbira kuna president kuti vatiwedheo, handionisa kuti nyaya iri kunyanya kubatsira, nokuti maondo vandinoita ndeyekuti matongerwo enyika ari muno ndeyekuti havasi kutoda kuti vanhu havatongwa vachibva kumba kuda kusvika kana maelections ayatwa.
Mune imwewo nyaya, dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzapiwa zvakare masamanisi ekuti dzidzoke kumatare mangwana nenyaya yemhirishonga yadziri kupomerwa dzichiri nhengo dzeMDC Alliance. Vanhu vakasungwa vari 13 muna Gumiguru wa2022 asi mumwe wavo akasufa. Mumwe wevanzi vadzoke zvakare kumatare kunyange nyaya yavo yakamboraswa ndiva Angirai Moyo wati D avo vati
atikenda kukoti mangwana nenyaya yepa ofisi pamonzora pa MDC apa kunziya yaraswa. Asi takazoshamisika takupiwa mapepa takunzi munofanira kudzoka kukoti.
Vamwe wati dhiya vanorarama nekutengesa mumugwagwa vatiwo vanoshushikana zvikuru nekuramba vachidaniwa kumatare nemhosva inonzi yakaparwa muna 2020 vachiti zvinovakanganisa kushandira mhuri yavo.
Zvino zvinotirwadza kuti nyaya inotora nguva yakareba kudaro chingotitenderedza kana kuti ndirikufunga here kuti pamwe kude kuramba ichitivhundusira kuti tirambe tichiyeuka kuti tine mhosva dziriko nenyaya dzisina kupera nenyaya dzisiri kumatare. Hazvisi kutiitira zvakanaka ngekuti tinadeda kusenzawo tichida kushandira mhuri, upenyu hwakaoma munyika muno zvamuri kuona. tinadzidai patinoonoka tosenzi tikadai tovuvikirwa vana todai zvino tinovhiringidzwa nenyaya dzemakoti kuti patinotarisira kuti pamwe mangwana pamwe tinogona kuwana tosenzi unozwa zvonzi zvekunodiwa kukoti saka zvinhu zvakatiomera hazvazi kuti
nengo gumi nembiri idzi dziri kutarisirwa kupinda mudare mangwana nechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tinotenda mutori wedu wenhau atipa nyaya yatabva kukupai, Rutendo Mawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi nezesa iyo iri kuti mamwe magwenya ayo haasi kushanda uye haina mari yekutenga magetsi kunze kwenyika ichakanganisa zvakanyanya nyaya yezveupfumi munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Nhau yekuenda kwemagetsi inhau yaonesa vane vemuno muZimbabwe hondo zvikuru sei vemabhizimusi nekuti iko zvino izvi magetsi akuenda zuva rose kana kuti ava tingangoti hatinoti ma 12 hour to 16 hour load shedding. Saka dambudziko riripo nderekuti vazhinji vanenge vakatarisira kana kuti vanenge vasina majenareta vari kutambura zvikuru nenyaya yemagetsi.
Chii chiri kukonzera dambudziko iri semaonero enyu vaBoroma?
Chekutanga chiripo ndechekuti iri dambudziko rokuenda kwemagetsi kana kushomeka kwemagetsi munyika yeZimbabwe. Tasvika patiri apa nekuda kwemakore akawanda hurumende tingangoti isiri kuisa mari munhau dzekufambiswa kwemagetsi kana kuti inonzi power generation. Kune nguva dzakawanda zvikuru paiitwa matenda nhau dzacho dzisingafambiswe mune zvakanaka uyewo tingangoti hurumende kana kuisa mari pachayo yekuti paitwe mapower generation sites akawanda hazvinonge zvaiitwa mumakore akapfuura. Tochitarisawo tingangoti mismanagement yaiitika tingangoti iko kuzesa kwacho yaionekawo futi ichiita kuti pasingaitike investment. Zvinhu zvese zvakaitika kumashure zvataa kubhadhara pari zvino asi dambudziko remagetsi iri richanyanyisa kukanganisa mafambiro eupfumi zvakanyanya.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Zvikuru sei avo vekumigodhi vemamines vanenge vasingakwanisi kuti varegere kushanda nekuda kwokuti vakange vamira kushanda mishina yavo inenge isazoshande zvakanaka uye vanenge varasikirwa nemari yakawanda yekunze in terms of my export proceeds. Uye utochitarisawo vemakambani vanenge vaifanirwa kuramba vachioperata kuti vagadzire zvinhu tingangoti zuva rese vanenge varasikirwa nemari yakawanda. Dambudziko iri rinoita kuti zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe zvinge zvichidhura.
Nechikonzero chei?
Nekuti apo panenge pasina magetsi vemakambani vanenge vakufungwa kuti vashandise diesel ende vazhinji vacho vanenge vane majenareta anenge achida diesel akawanda zvinoita kuti kugadzira zvinhu muno kudhure.
Pane pangatorwa befu nenyika here kana kuti iri idambudziko ratokomba zvekuti vanhu vakutofanira kugara vachiziva kuti munyika munenge musina magetsi?
Iri idambudziko rinogona kuita nani kana mvura ichinge yanaya zviri nani tingangoti kupera kwegore rinouya nekutanga kwegore rinouya kana kuti project yehwange 7 and 8 ichinge yapedzwa tingangoti nenguva sekutarisirwa kwairi kuita kuti inenge yakuvhurwa tingangoti mwedzi waDisemba. Izvi ndo zvinogona kuti dambudziko riite nani but tingangoti Southern Africa yese patori nedambudziko remagetsi ende pari zvino Zimbabwe senyika yanga ichipona nekuunza magetsi kubva kune dzimwe nyika dzakaita kunge South Africa neMozambique. Ikoko kuSouth Africa vari kushomeka nemagetsi ende vari kutoshandawo vasina magetsi saka idambudziko guru raiwira nyika yeZimbabwe ende dambudziko iri richakanganisa tingangoti mamiriro eupfumi zvikuru sei vekumugodhi nevemaindastry vanenge vaida kuti vagadzire zvinhu muno kuitira kuti vakwanise kuramba vachioperata. Saka idambudziko guru rawira nyika yeZimbabwe rinofanirwa kuti rigadziriswe zvisaramba zvichiitika kumakore anenge achitevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anodzivirira mirishonga muIran nhasi arwisa vanhu vange vachiratidzira muguta guru iri pamusoro pekuurayiwa kwemwanasikana akanzi anga asina kusunga dhuku zvakanaka. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department riri kukurudzira vanhu vane magwaro ekugara muRussia neAmerica kana kuti dual citizenship kuti vabude muRussia vasamanikidzwe kupinda muchiuto. Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCalifornia muAmerica, amai Maureen Gwarada, avo vari kushanda kudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye namai Gwarada nezvenyaya iyi.
Tine charitable organization yandiri kushanda nayo inonzi DEMCO, the La Mercy Charity Organization. Saka this organization iri kushanda nevana nevadzimai kuZimbabwe. Izvozvi tine project inonzi Girls Not Wives Concept.
Chirongwa ichi chiri kubva pakuti chii sei makafunga kuti mushande nevana kana vasati vabva zera?
Girls Not Wives Concept iri kubva pakuti sometime last year pane mwana ane 15 years akaita nhombo wekumapostori akazofa in child labor akafa. Saka pakaita nyaya yekuti vabereki chechi zvese vanhu vanga vachiwandisa kana kuti they were in support. Saka because of this takaona kuti girl child has become very vulnerable, especially kumanikaland kwandichobva kumzinda weJohan Marange. Besides the church iri kuita kuti vana vaite vulnerable, kune futi the current economic situation iri kuti vana vaite very vulnerable. The girl child, they are turning to prostitution, they are turning to a lot of things. Saka ndo pakasetwa this organization yatrukwedza kuti tikwanise kusupporta the girl child.
Sangano renyu iri rine zvimwe zvirongwa here zvamakaronga munzvimbo iyi?
This charitable organization again iri kuda kuwaka ma clinics. So far we are working ne Gomba Komba community. Saka Gomba Komba community ine land yao and the people invited DEMCO, and then DEMCO yakati we'll try to look for funds. Vanhu vekugomba komba community vakati isusu tinogadzira zvidhina. Saka already zvidhina zvapo and we are still looking for funds, and we are hoping at some point we'll get some funds kuti tiwake ma clinic, because the only clinic iri kugomba komba it's about 15 miles away. Vanoenda kuZimunya kana kuti kwaChitakatira. Saka zviri kuti vanhu vakadzi vari kufa vakawanda, high infant mortality. Saka because of that tirikuda kuti tiite clinic.
Klinika iyi ingade mari yakawanda sei?
Kana muri ma non-governmental organization, government inopa plan yacho and they set up everything. Saka the clinic that we have takapiwa ma bill of quantities, the cost of labor, and it's going up to about $218,000 US dollar. It's a big clinic in a maternity wing, in a outpatients, in a Zimbabwe nurses, just a generator and everything. Plan yachining iri a plan irkutopiwa ma non-governmental as any government.
Amai Maureen Gwarada vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuCalifornia muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvine magwaro ekushanda eZimbabwe Exemption Permits, izvo zvave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti Zimbabwe inotsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Magwaro ekuti ndivanani varidzi vemakambani aida kutengesa makombiyuta kuparamende nemari dzakakwiririsa oshaikwa kuDids office. Tabata shika kumagumwe chirongwa chedu inindini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
So we see